mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 22 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pachiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi maviri 1820. Hurumende inorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakakwirazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi maviri 1820. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevamwe vanhu zana nevanomwe. Pavanhu ava gumi nevanomwe vakabva kusouth africa, vatanhatu kuBotswana uye vamwe makumi masere nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vafa nechirwere ichi vanoita makumi maviri nevatanhatu, vapora vari mazana mana nemakumi masere nevasere 488. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vanodarika zviuru zana nezvishanu 105,000. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimbisa nechipiri manheru mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti National Lockdown Regulations, vachidzika mutemo unorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 dzemangwanani kutanga nhasi chitatu. VaMnangagwa vakati mauto nemapurisa achange achichengetedza mutemo uyu kuona kuti hapana munhu anenge achikutyora. Zvimwe zvakasimbiswa navamunangagwa zvinosanganisira kuti veruzhinji vanenge vasiri kushanda vagare mudzimba, vanhu vachingobvumidzwa kunotenga zvekudya nekuenda kunorapwa, uye munhu wese ave kusungirwa nemutemo kuti anenge akapfeka zvinovhara muromo. Mabhizimisi ave kubvumidzwa kuvhura kubva nenguva dza 8 mangwanani kusvika nenguva dza 3 dzemasikati. Zvimwe zvasimbiswa mutemo wekurambidza kufamba kwevanhu kubva kumadhorobha vachienda kumaruwa, kanawo kubva kumaruwa kuenda kumadhorobha pamwe nekuenda kune mamwe maguta nemadhorobha. Vedzisvondo vave kurambidzwawo zvekare kuungana, uye vanhu vose vachange vovhenekwa pavanopinda panzvimbo dzeveruzhinji. Danho rakatorwa navamunangagwa iri rinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi ivo vasina kumbobvira vabuda munyika. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti danho iri rinobatsira kuderedza kupararira kweCOVID-19 sezvo veruzhinji vange vave kunyevenuka vachikanganwa kutevedza zvinodiwa nemutemo. Asi vangwenya vanotivo danho rekuisa mauto mumigwagwa kuchengetedza kefyu rinogona kuita kuti kodzero dzevanhu dzichorwe nemasoja. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
upenyu hwavanhu zvinofanirwa zvinge zvichichengetedzwa nokuti ndofunga tanga tati relaxei mbicha nokuti vanga vachingoonawo vanhu vachingotendera kukaenda kumupedza namo vanga vachiita sekusina zvimwe zvinhu asi nemafambiro ari kuita chirwere chacho nemafupi arifaifu ari kuita vanhu zvinongoda kuti vanhu vazvibatewo asi handifungi kuti zvaakutsvaga masoja nokuti masoja edu isisu kana vangonzi pindai mumushira vanenge vakupfuura vakurova vanhu saka handifunge kuti masoja edu akanyatsodzidziswa kuti vange vachichengetedza kodzero dzavanhu apo ndipo panenge pakanganisika
asi tichionawo matanho iwaya atorwa aya ekutiwo zvakare mabhizimusi anenge achivhura kuseni na8 achivharwa na3 vanhu vachingobvumidzwa kungofambira zvakaita seurwere nekunotsvaga mishonga nezvimwe zvakadaro zvinosiya papi veruzhinji tichiona kuti vanhu vazhinji vari kurarama nehand to mouth
chiripo ndechekuti vanhu vakagara vachingopfumirwawo kungoenda kana vane chikonzero chokunotenga kana kuenda kuchipatara kana kunoshanda mabasa akakosha saka handioni musiyano wacho ndangonzwawo futi kuzvizvo vanhu vasina zvavari kuita vasina mabasa vasaenda kutaona asi toziyawo kuti mamiriro akaita ikonomi yenyika vanhu vazhinji 99% vagara havasevenzi saka vari kungotiwo vanhu vasangoenda kudhorobha vachingonogara vasingazivi zvavari kuita asi zvangonzi zvinoramba zvichingoshanda ndo zvagara zvichiri zviriko vanhu vachingonotengawo kudya hapana kunyasiyana nezva zvakaitwa kubva muna machi
ko yekuti vanhu vasafamba kubva mumarezevha vachipinda mumadhorobha kana vemadhorobha vachiendawo kumaruwa kana vanobvawo mumadhorobha vachienda kune maya maguta kana madhorobha
apokapo yakagara yanga ichingonzi intercity travel chiripo ndechokuti vanhu vazhinji vakagara vachingobvawo kumusha vanhu vaivaya vachitengesa zvinhu zvavachitengesa mbatya kana vachienda kumariro ndatisakangama zvekare kuti mabhasi akagara asingafambi kuchifamba zvisiko saka vanhu vakagara vanga vari vashoma shoma vanga vachifamba uye pama pachingofamba vanhu vane motikari dzavo asi zvangoti tapudzei vanhu vari kufamba-famba vachienda kumarezevha asi handifunge kuti sezvo mabhasi angagara asingafambi vanhu veruzhinji vakagara vangangua asingafambiwo
imiwo muri kuonawo sei dambudziko rechirwere ichi munoona here veruzhinji vachitevera mitemo yatarwa
chiripo ndechekuti ndofunga dambudziko aripo pamitemo dambudziko nderekuti hapana matest akawanda saka nyange vanhu vakagara kumba vakazara vari kumaro chena vari kudzimba dzavo kana une chirwere chacho unongoramba unacho deno vanga vatiwo kana muri kumba pachatofamba vanhu dhotudho vachitotsvaga vachitotesta zvazviri nani nokuti kana pavanozovhura zvinhu tongodzokera nechirwere chacho kubasa kwacho saka kugara hedu tingagara hedu kudzimba dzedu asi vashoma vachadaro nokuti vazhinji vanenge vachitsvaga mari asi ngakugagwe kumisha vanhu vachitestiwa kutaura kuti kana periodhi yacho yadarika zvozikama kuti chirwere chacho chiri kutangira papi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaningi Stole Foundation yakaparurwa pamadande mutande mazhinji nezuro. Mukuru wezangano iri vaNoel Makamutasa vaudza Studio 7 kuti zvinangwa zvesangano iri zvinosanganisira kurwisa zveuori pamwe chete nokurwisa rusarura. Pakuparurwa kwesangano iri vaimbove mutungamiri wehurumende muKenya vaRaila Odinga vatumira mashoko anoti rwendo rwekusununguko muAfrica yose harusati rwaguma uye haruna kufamba zvakanaka. Tabata vamutasa kuti vatiudze pamusoro pesangano idzva iri.
Nhasi tava nezuva rinotakadza, zuva rinofadza zvikuru patanga tichiparura basa rendabaningi Stole Foundation. Tazviita pamafuramhepo aweko mazuvano akungoitwa anonzi virtual launch pamusaka pekuti COVID-19 yatambudza pasi rose yakatitadzisa kuti tive tinosangana pamwe chete kuno kuHarare sezvataidisisa pekutanga. Taparura basa redu rendabaningi Stole Foundation rakatungamirirwa nachairman wedu wematrustees anova retired Bishop Nicholas Chad Gandia uye zvakare mashoko atapuwa naguest speaker wedu waRaila Odinga.
Ndavaningi Stole Foundation inotarisa kuita mabasa akaita saapi?
Muchidimbu mabasa atino tarisira kuita se Ndabaningi Sithole Foundation. Mabasa akanangana nenhorondo yehondo yerusununguko kubva pachimurenga chekutanga chatino chimurenga 1 kusvika pachimurenga 2. Chatiri kuda kukurudzira zvikuru se foundation inotondera Ndabaningi Sithole. Kuwapo kwemagwanzo, kuwapo kwehwaro hwakatwasuka husina udimbu udimbu, husina uhwande uhwande, hunoburitsa pachena zvakaitika muhondo dzedu dzese, kuitira kuti mazera echidiki aripo nevamwe vese varipo nevachazouya wawe neruzivo rwakakwana chaizvo kuti zvakambofamba sei.
Mumashoko avo vaimbove mutungamiri wehurumende Kinyava Raila Odinga, vatii zvamungatitaurirawo?
Zvatanyatsobatisisa zvavatiudza ndezvokuti rwendo rwedu rwerusununguko harusati rwaguma. Rwendo rwedu rwerusununguko haruchina kufamba zvakanaka Afrika yose pane matarisirwo arwaiitwa nevakatanga nazvo. Saka tinoda kuti mazera anhasi azvibvunze kuti zvakakanganisikira papi kuti pfungwa neshungu nezvido zvaiwa nazvo nevakatanga hondo idzi zvawaida kuona nyika dzedu dzakaita zvakakanganisikira papi. Kuburikidza naizvozvo watiudza zvakare wasimbisisa kuti tinofanirwa kuti tiwepo kurwisana nehosha yecorruption iriko, hosha yetribalism nehosha yenepotism. Ndo mamwe mashoko makuru andinofunga kuti tinoda kuti titondere pane zvataudzwa naRaila Odinga.
Ndabaningi Sithole Foundation ine rutsigiro rwakakura sei pari zvino?
Taparura basa refoundation nhasi. Asi tikaona rutsigiro rwatawanarwo pane vaungana mumafura mhepo iwaya atinoti Zoom neFacebook, tinowa nemutsindo womufaro wahwande kuti tine rutsigiro rwakasimba ruri pasi ipapa. Tikaona mashoko ataurwa nevanga varipo, tikaona mashoko anga achinyorwa atinoti macomments anga achipuhwa, anotaridza kuti kunze uko kune nyota yekuziva zvakaitika. Anotaridza zvakare kuti kune wakawanda wanotoziva kuti Reverend Ndabaningi Sithole wai wako, uye zvavakare mabasa avakaita akasimba chaizvo.
Ko vamutasa avo vanoda kunzwa kana kuverenga pamusoro peNdabaningi Sithole Foundation vangaita izvikupi uye sei?
Kune wanoda kutsigira foundation yaNdabaningi Sithole, ndinokumbirisa kuti waende kune dzatinoti website www.sithole.org, uyezve kuti waedze kutibata mune zvaakushandiswa mazuva ano zvatinoti social media, wachiuza zita rekuti @ndaba foundation. Wanotiwana paTwitter, wanotiwana paWhatsApp, wanotiwana paInstagram.
Avo vange vari mukuru weNdabaningi Sithole Foundation vaNoel Makamutasa vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimta vaRichard Gundani vanoti varairidzi vatanga kuita nhaurirano nemabhanga avo kuti vanzwisise kuti votora sei madhora $50 nemashanu ekuAmerica avakapiwa nehurumende kuvabatsira panguva yekurwisa chirwere checoronavirus charura zvikuru munyika. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende haisi kupa vashandi vayo mari iyi iri musho sezvo ichityira kuti inogona kuguma yave pamusika mutema. Vanoti vashandi vachapiwa makadhi ekushandisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGundani.
Mwedzi uno waJulai takaona isusu kuti hurumende yatanga kuzadzikisa urongwa hwavo kuti mushandi wega wega kusanganisira varairidzi vange vachiwana mari United States dollars inoita iyo 75 yavakataura iyo kuti ndeye COVID risk allowance.
Saka vashandi vari kuti vari kuziviswa sei nezvekupinda kwemari iyi, uye pakajekawo here kuti vanenge vachikwanisa kuzoitora sei?
Tiri kunzwa umbo hwakasiyana siyana. Matimvi mana enyika varairidzi vachitaura ivo kuti aiwa vatanga kupiwa zviziviso nemabhanga avo akasiyana siyana kuti mari dzavo dzakutanga kupinda. Chasara chisati chakunyatsokunzwisisika ndechokuti munhu angashandisa chirudzii mari idzi. Saka chasara iko zvino izvi kwave kutaurirana kuri kuitika pakati pangu inini nebhanga rangu.
Ko chii chinenge chakudiwa kuti munhu apuwa mari iri kubva kuhurumende ange achienda iye kunoita hurukuro nebhanga rake? Mungajekesa here ipapa pakuti zvinenge zvichifamba sei?
Kuitira kuti bhanga rangu rinditsanangurire kuti mari yangu ndichazenge ndichiiwana sei. Pane umwe mutauro unoti pangadei pane makadzi ekuti munhu anofanira kunge achiswaipa achibva atenga zvaanoda pachishandiswa ipo rate rinenge riripo reinterbank rate rinenge rakadzikwa kubudikidza neauction inenge yabva mukuitwa. Vamwewo vanotaura zvakasiyana siyana kuti mari inogona kunge ichizotransferiwa kubva kunostro ichibva yaenda muaccount memunhu muzim dollar account.
Saka nezvamuri kudzwa izvi kubva kunengo dzenyu, mungati mava neruzivo rwakakwana here kuti mari idzi dzinenge dzichizotorwa kana kuti dzinenge dzichishandiswa sei vagunda?
Hatisati tava neruzivo rwakakwana. Vanhu vakasiyana siyana vari mubishiro kumhanya kumabhenki avo vachinopiwa ungwaru nouchenjeri hwokuti mari ichange ichizoshanda sei. Tinotarisira isusu kuti izvi zvichaitika nokukasika kuitira kuti zvibatsire varayiridzi.
Zvakakosha sei kuvarayiridzi nevamwe vashandi vehurumende kuti vakurumidze kuwana idzo mari dzamuri kutaura idzi?
Kuitira kuti vakwanise kutenga tenga zvinotengeka mitengo isati yanyanya kukwira.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Daily News mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZesa vaJosh Chifamba nevamwe vakuru vaviri vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zviri kunze kwemutemo. Chronicle riri kutaura pamusoro pehurumende iyo yavhara zvikoro zvepamusoro mukuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. ZimLife.com inotaura pamusoro pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo varambidza vanhu kufamba-famba zvichifungirwa kuti zvine chekuita nekuda kuratidzira kwakarongwa nevanhu. MuNewsday mune nyaya inoti vasungwa 56 nevanovachengeta 25 pajeri reGrey Prisons Mbulawayo vanonzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vachamara respedo 7 nemivese vateereri. Haini zvangu kuda kutaura hangu nyaya yavamugwade pahokeri dzavakakukerwa namukoma Gibson naSisimaza. Ndakanzwa zvangu vachitaura pa55 minutes apo. Vakati ko isiso hatakakwiswa mumasimba navanhu. Kureva kuti vakazvisisa mumasimba. Makaita zvakanaka mazotaura chokwadi chenyu vamugwade. Ndinotenda ndiEdmore Moyo paPretoria Ecclesia.
Ko patinopedzira tasungwa, vanhu vachinzi vari kusungwa panguva yekuti tida kuratidzira. Da kubvunza kuti ko United Nations paikwanisa here kutibatsirawo, nokuti isu tichida mutungamiri watoda kana kuti mutemo utibate kuti kuratidzira tinoita seiwo, tinozofamba sei United? Ndopota ndichibvunza kuti United Nations haikwanisa kutibatsirawo here.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande, vana mukoma Blessing Zulu, vana mukoma Jonga. Ndinoti nyaya dzekusungwa kwekuitwa vanhu muZimbabwe idzo hadzina kunaka mani. Kuvana ED nezanobefu vanomborwei chaicho chavari kurwa. Chamisa handiti munhu mutema here naivedu. Ngavaregedza angotonga nyika wanzi. Iye angachidzikwa imurungu zvebheta taitonzwisisa manje. Uyu munhu mutema ngavaregedza atonge nyika. Vari kuramba vachiondonga nyika, vachiondonga nyika vasingaiti zvinhu zvakanaka munyika. Vachiuraya nyika. ED nevanhu vake ngavambonyara mani.
Makadini makadini vashamarari vestudio 7 nevateereri vose. Tichitotaura zvine zvazvo ndezvenyaya yekuti ava vana munangagwa dei vachimboita zvokubuda vovabve pazvigaro kwete zvavo zvavanotoda kuita vachidzvanyirire vanana vechiduku vana Chamisa. Ava vavagoni kunotonga nenyaya yekuti havatozivi zvavanotoita. Ngavamboregawo vana vadoko vatonge. Iye zvine zvavanoramba zvokuti vanhu vaende kumusi wa 31 kunokundoratidzira. Zvine mhaka yezvokuratidzira nokuti vanhu vana chigunun'una mabatirwa avari kuitwa. Zvinhu zvacho zvezvisina kumira zvakanaka. Ngavambobvavo kumbopindawo veya vana vechidiki vambotonga vane njere dzinoshanda. Ngambosiya vechidiki timbotonga.
Lockdown yatiuraya nenzara vedu wee, vana vajonga kande miri. Kuti hurumende yamunangagwa itibatsirewo vedu wee, rwane nzara. Tiri kungogara mudzimba, hapana tinotibatsira. Masocial welfare yatakanga tichipuwa hatichapuwi. Zvino tiri kufa nenzara, munotoita sei? Tichangoti kufa necorona, kufa nenzara. Tichafamba tisingadi kufamba, tichizama kufarira corona, asi tichafamba nokuda kwenzara. Ndini ndiri kutaura ndiri kutokwe mukosi.
Nofara here wajonga mese wepastudio 7 ndini ndiri kuno kwamandeya ndokuudzai kuti uyo ari kutaura mugwadi uyo ari kutaura ari kuguta nemhuri yake ari kuguta iyi ko isu topona neiko ari kuti musapinde kuenda kundoratidzira ari kutya kubviswa basa munangarwa kana abuda pabasa ari kutya kubviswa ndatenda hangu rambai muine basa iroro wanajonga muri kutaura zvechokwadi zvese chaizvo hazvinye hamusi kutaura zvekunyepa kwete
murisewa tsigiri westudio 7 ana mukomatanono kawande ana blessing zuru namukoma jonga kandemiri indotsigirawo pfungwa emukomana akataura achiti dai vanhu vamboregedza kuita zvokuratidzira izvi kuza vanogona kusungwa kana kuurayiwa ndotsigirana nepfungwa idzodzo because hurumende yavamunangagwa handione sekunge itoregedza kutoita mabasa iwayo because zvikutoratidza kudhara kuti ndozvavakatogadzirira hadei taingokumbirawo nyika dziri kunze kuti dzakwanisa kungopindirawo ndakwanisa kubvisa hurumende iripo bhozi yatoonesa nhamo wakomana ingada kunyepa indirimo hangu muzimbabwe izvezvi but upenyu hatiri kurarama pari zvinezvi hwakatooma hurumende yavomugabe yangaita kuti nani zvisingatoiti dan hurumende iripo yavomunangagwa dei nyika dzekunzi dzakwanisa kupindira vakokwanisa kutibvisirawo hurumende iripo ndatenda hangu trimoyo
mangwanani vatepfenyure vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7 ini ndiri pano pasouth africa zita ndinoitwa baba eva ndine mubvunzo wandoda kubvunzawo kuhurumende yezimbabwe mapurisa nemajaji kunyanya vari kupomera mhosva varume vakaita savaringaribvume navahopewo kuti muda kupandukira hurumende ko kana vanhu vatanga political party yavo savangaribvume transform zimbabwe handiti ndokupanduka kwacho here meaning to say hamusi kudaka chinhu chinonzi opposition muzimbabwe nokuti kutopandukira hurumende kutotanga imwe pati mototi zvamuri kuita izvizvi handisi kuzvida takutoda kuti isusu totopinda panyanga ipapo ndokupanduka kwacho kwasaka kana kupanduka kwaakusungisa motongosunga kavanhu vese vane maopposition parties avo nokuti ndo zvamuri kuedza kutaura aiwa majaji zvamunenge makafunda wane bhatindawo muchidaro so aiwa ndoku kwamunoti kufunda here uku
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
What shall we do?
Tingali.
Sinzinja.
What shall we do?
Kanova kumchakavu Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pachiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi maviri 1820. Hurumende inorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 mangwanani. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.